manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvekare manero anasi uri musi wechitatu chivabvu 18/2022 makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC ndichiti, yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Chikwata cheKimberley Process Certification Scheme, KPCS, chinoona nezvekutengeswa kwemangoda pasi rose, chiri kushanya munyika, chiri kutambirwa zvakasiyana nemasangano akazvimirira oga.
Tichiva testa, we doing mask testing for malaria. Alinga awanikwa ari positive, then time to treat one. And we've issued ma mosquito nets.
Vanhu mazana maviri nemakumi mapfumbamwe nevatanhatu, kana kuti 296, vakabatwa nechirwere chemalaria muvhiki rimwe chete, mudunhu remashonaland west. Mapurisa oburitsa mazita evanhu vose vanomwe vakafa mumugodhi webugs kuColin Bone kuGwanda. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Chikwata cheKimberley Process Certification Scheme, KPCS, chinoona nezvekutengeswa kwemangoda pasi rose, chiri kushanya munyika, uye chiri kutambirwa zvakasiyana-siyana nemasangano akazvimirira oga. Mamwe anoti ari kufara kuti ari kupiwa mukana wekutaura pfungwa dzavo, asi vamwe vanoti havasi kukokwa kumisangano iri kuitwa. Godwin Mangundla anoti panyaya inotevera.
Chikwata ichi chakasvika munyika kutanga kwesvondo rino chakauya kuzoongorora kuti Zimbabwe iri kutevedza gwara here pakuchera nekutengesa mangoda uye chiri kuita misangano nehurumende makambani anochera mangoda masangano anoshanda akazvimirira uye vanhu vanogara munharaunda dzine mangoda nhasi chikwata ichi change chakatarisirwa kusangana nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa asi musangano uyu hauna kuzoitwa nezuro chikwata ichi chakasangana nemasangano anoshanda akazvimirira Nema kambani anochera mangoda kudunhu reManicaland, mukuru wesangano reCenter for Research and Development vaJames Mupfumi, vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo dzimwe nengo dzesangano ravo dzakapinda mumusangano waNezuro kwaMarange, hadzina kupiwa mukana wokutaura. Vati nengo dzesangano ravo nemamwe masangano aivepo, vakarambidzwa kutaura vachinzi vaizotaura zvisizvo, nekudaro vakazotaurirwa nevamwe. Kunyange hazvo veKPCS, vari kusangana nevanhu vari munharaunda dzine mangoda, mukuru wesangano replatform for youth and community development vaClaris Maduku avo vanoshandira kuchipinge uko kuri kurongwa kucherwa madiamond nekambani yeAurosa yekuRussia vaudza Studio 7 kuti havana kukokwa kumusangano wekuManicaland neZuro.
Isu seplatform for youth and community development tiri concerned zvakanyanya nemadiamond akawanikwa kuchipinge ari kuda kugodoborwa neveAurosa. Saka pari zvino hatisati taona tichipihwa mukana wekuti tinge tichikurukurawo nenyaya idzodzo.
Asi sachigaro wesangano reMarange Development Trust vaMalvin Mudiwa vaudza Studio 7 kuti musangano waNezuro wakafamba zvakanaka uye vakataura zvese zvavanoda kuti zvigadziriswe pakucherwa nekutengeswa kwemangoda munyika. VaMudiwa vaudza Studio 7 kuti vakaudza chikwata cheKPCS kuti kunyange hazvo ukama hwavo nehurumende nemakambani ari kuchera mangoda kwaMarange waive husina kunaka kare zvinhu zvave zviri nani pari zvino. Vatiwo vakatobvumirana nehurumende nemakambani kuti vagari vemunharaunda vanofanirwawo kupiwa nzvimbo dzekuchera mangoda.
Ende chihombe chatanga tichionesana zvenawo ndechekuti government yakati yakuzotipa concession isusu macommunities ekwamarangi kuti tiwanewo patinokwanisa kumaina tichiwanawo kuti maproblems edu mazhinji etakatarisana nawo haperiba nebegging bowel. Ukaenda wachinopinda kudaiwo hazvipedzi nzara asi chinokwanisa kupedza dambudziko redu inyaya yekuti apple concession tikapiwa zvekuti yedu kuma mining companies 5% annually tinokwanisa kuedza matambudziko akati wandei.
Vaenderera mberi vachiti vakaudzawo KPCS kuti kucherwa kwemangoda kunofanira kuitwa pachena, vakati vanofara kuti kambani yehurumende iri kuchera mangoda kwamarange yeZimbabwe Consolidated Diamond Company yave kujekesa mashandiro ayo, vachiti chasara kuti kambani yeAngin yezvizvarwa zvekuChina ibudewo pachena pamashandiro ayo.
Saka takanga tichiti since ZCDC yanga yakuratidze kuti yane matanho ari pamberi ayatotora kare, ende kubudikidza zvena new CEO aripo izvozvi zvamabhudhu, vane ne open door policy yekuti tokwanisa kucommunicata nawo at the very last position yemucommunity. Ende izvozvo izvo ndozvitaionesana plus security system yavo inenge yaimprova nekuti vane madrones vari kuita security fence yavo zvekuti intrusion inenge yakuzoita shoma.
Vamudiwa vatiwo vamirira kuti hurumende ishandire mutemo wezvezvicherwa kuti zvimwe zvavakabvumirana nehurumende zviiswe mumutemo kuti zvikwanise kutevedzwa. Vamudiwa vati ZCDC neAngin dzainge dzakamiririrwavo pamusangano waNezuro. Hatina kukwanisa kutaura nemukuru weZCDC vaMark Mabhudhu kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Hatinawo kukwanisa kunzwa kubva kuAngin. Hatinawo kukwanisa kunzwa divi regurukota rezvezvicherwa panyaya iyi vaWinston Chitando sezvo vange vasiri kudayira nharembozha yavo. Chikwata cheKPCS icho chiri kutungamirwa navasisi ukoza vekusouth Africa chine dzimwe nhengo dzemuZimbabwe kubva kubazi rezvezvicherwa nemasangano eZimbabwe Environmental Law Association neCenter for Natural Resource Governance. Chikwata ichi chinotarisirwawo kutaura nevatori venhau pachichapedza rwendo rwacho mukupera kwesvondo. Mangoda ekwamarange akamutsa mutauro kwenguva yakareba kuchinzi kwaityurwa kodzero dzevanhu uyewo achinzi aitengeswa zvisina kujeka asingabatsiri vazhinji munzvimbo iyi nenyika yese. Zimbabwe ndiyo mutevedzeri wasachigaro weKimberley Process Certification Scheme uye iri kutarisirwa kutora chigaro chasachigaro gore rinouya. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Purisa oburitsa mazita evanhu vose vanomwe vakafa kumugodhi weBucks Colleen Bone kuGwanda. Mumashoko kuvatori venhau, mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vakati vakashaya vanoti manaja wemugodhi uyu vaEzweni Masuku, vaCrispin Ndlovu vaive nemakore makumi matatu nemaviri, vekuNekatambwe kuHwange, vaWisdom Munzaka vaive nemakore makumi maviri nemasere, vekusina magonde kuBinga, vaDesire Ncube vaive nemakore makumi maviri nemashanu vekuHwange, vaPanganai Chimuka vaive nemakore makumi maviri nematatu, vaMpangeni Chester vaive nemakore makumi mashanu nemapfumbamwe uye vaive muDimba. VaNyati vakurudzira varidzi vemugodhi kuti vatevedzere mitemo yose inoona kuti vashandi havapinde munjodzi yekufa kana kukuvadzwa pavanenge vachishanda mumigodhi. Vanhu ava vakafa mushure mekunge tambo yaivapinza nekuvaburitsa mumugodhi yadambuka nemusi wemugovera vachibva vadonhera makare mumugodhi. Vanhu mazana maviri nemakumi mapfumbamwe nevatanhatu kana kuti 296 vakabatwa nechirwere chemalaria muvhiki rimwe chete mudunhu remashonaland west. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Mukuru anoona nezvezvirwere zvinotapuriranwa mudunhu remashonaland west Dr. George Kambondo vanoti paita dambudziko remalaria munzvimbo dzinocherwa goridhe dzepatchway battlefields nedonaing dziri mumatunhu madiki anopisisa zvakanyanya anoti Kadoma, Sanyati nemhondorongezi. Vakambondo vanoti vazhinji vevanhu vakabatwa nechirwere ichi vanhu vanochera goridhe zvisiri pamutemo kana kuti makorokoza.
We had sort of an outbreak malaria in it was Sanyati and a patchway area na ne Mondorongezi area battlefields kuma mines. Most of them it was affecting my artisanal miners.
Vakambondo vanoti tsvakirizo yavakaita inoratidza kuti makorokoza anoenda kunochera goridhe manheru vakawanda vavo vasina kupfeka hembe dzinofukidza muviri wese.
Yekuti vanoenda kuma mine usiku and vachikwanisa kurumwa nemosquito and zvimamaizizia zvaari kuita zvindo muri kubridha mosquito yakawandisa.
Dr. Kampondo vanoti vari kuita chirongwa chekufamba vachiongorora kuti munhu ane utachiona hwemalaria here uye vose vanowanikwa vainawo vanobva vabayiwa. Vanoti vari kuvapawo maneti asingapinde humutu unokonzera malaria munzvimbo dzose dzinocherwa goridhe mudunhu.
Taka tichiva testa we doing mass testing from malaria. Anenge awanikwa ari positive then atotreatwa and we've issued ma mosquito nets kuma miners artisanal miners totopinda muzvima mine zvavo.
Mumwe wechidiki anochera goridhe zvisiri pamutemo anoda kuzivikanwa nezita rekuti Dhivha anoti kurumwa nehumutu unokonzera malaria injodzi yebasa rake sezvo mabasa ose ane njodzi yawo. Vachigaro weboka remadzimai anoita zvekuchera zvicherwa Muzvare Chiedza Chipangura vanoti zvinorwadza kuti makorokoza ari kutambudzwa nemalaria chirwere chinogona kudzivirirwa vanhu vakaita utsanana hwekucheka huswa pedyo nemakomba avanenge vachichera goridhe.
Vashandi vemumigodhi vacheri vechidiki ava vakuvara neurwere hwemararia mashoko anosiririsa nokuti zvinhu zvinogona kudzivirirwa zvikuru sei tikachengetedza nhau yehutsanana pamakomba atinoshandira. Nguva ino tabva munguva yemvura yanguva yechando inounza dova neunyoro hwakasiyana-siyana. Nokudaro chitsvambe chiri kwatiri isu dzemigodhi nevakomana navana baba vanoshanda pamigodhi kuti tichekerere huswa kuitira kuti humutu husawane pekuberekera.
Vaimbove gurukota rezveutano muhurumende yembatanidzwa vaHenry Madzorera vanoti havatarisire kuti chirwere chemalaria chinetse nguva ino yekunotonhora asi vanoti hazvishamise kuti chiri kunetsa munzvimbo inocherwa goridhe sezvo vachisiya makomba akawanda asina kufutsirwa aya anochengeta mvura umo munozvarira humutu uye makorokoza anoshanda nguva dzakawanda vasina kupfeka.
Nzvimbo zhinji mazuva ano dziri kutonhora chaizvo uyezve mvura haisi kunaya saka hatinyanyi kutarisira kuti pave ne outbreak yemalaria asi toziva hedu kuti nzvimbo dzinoshanda makorokoza inzvimbo dzine makomba akawanda anenge asina kufutsirwa mvura inogona kumira imomo. Dzimwe nzvimbo dzinopisawo senzvimbo dzamuri kutaura dzokumashwesi temperature dzeko dzinomboti kwirei zvikuru saka ndofunga ndozviri kukonzera malaria outbreak but pane zvimwe zvakawanda zvisirana naizvozvo zvakafanana nokuti vanhu vacho vanosevenza kusvika usiku vanhu vanenge vasina kupfeka kana masheti chaiwo.
Mukutanga kwemwedzi uno vanhu vaviri vakafa kufilabhusi nebulilima kumatebelelen south. Bazi reWorld Health Organization kana kuti WHO rinoti vanhu vanodarika mazana mashanu ezviuru vanofa nechirwere chemalaria pagore. Bazi rezveutano rinoti radzikisa uwandu hwevanhu vanofa nechirwere ichi munyika nezvikamu makumi manomwe kubva muzana. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi ndini Nunurai Jena.
Vamwe varimi vari kuchema-chema nechirwere chemombe cheFoot and Mouth chakawanikwa kumatobo nekubulilima kumatebelelen south svondo rakapera icho chinonzi chave kupararirawo kumatunhu eBed Bridge neGwanda. Mukuru wezvekurapwa kwezvipfuwo mumatebelelen south vaInet Mhlongwa vakanyorera nezuro dunhu rese gwaro rekuti vaisa matobo nebulilima pasi pemutemo wekuti mombe dzisaendeswe kune mamwe matunhu kana kuti quarantine kusvika chirwere ichi chapera. Mukuzeya nezvenyaya iyi, tabata mukuru wesangano rinomiririra varimi reZimbabwe Integrated Commercial Farmers Union, amai maiwepi jiti, kuti tinzwewo maonero avo.
Tingati chirwere chefoot and mouth chadzoka zvakare uye hachisi kunyatsopera zvachose, kunyanya kunzvimbo dzinogara dzinogandurana vanhu nemagame park. Tine vamwe varimi vanotoparadza waya inochengetedza magame park vachishandisa kuisa kuita rushohwa rwemagadheni. Panguva kuti yapfuura taiswe mombe dzakaparara nechirwere chinonzi January disease chaidedza mombe kana danga rose nenguva pfupfupi. Asi hurumende yakamhanya mhanya kurapa nekuchengetedza national herd nekuga pachena. Iko zvino foot and mouth yatanga zvekare kunyanya kunzvimbo dzebulili mamangwe nematopos kumasevenland. Kana varimi vakasatevedzera mitemo yokufamba nekuparara nekurapa mombe, chirwere chinoparara zvekare. Varimi havachengetedze kunyanya mafence anenge akatikomberedza manational game park panzvimbo dzinogara vanhu uye kusaparadza waya yemagame park iyoyo. Ivo pachavo varimi vanofanira kuisawo ruzhohwa kunyanya pavanofudzira mombe dzavo nekwavanenge vachigara. Zvinoitawo kuti urwere husanyanya kupararira zvakanyanya. Ende zvekare ngavachengetedze mombe dzavo kuti vasaende kuzvichinosangana nedzimwe kana kuti zvichibva kubulima mangwe zvichiendawo kune dzimwe nzvimbo, sekuti kumatebelele noti dzoonekwa dzichitinhwa dzichiendeswa kana kuti kumatsouth kana kuti kumanikaland. Zvinoita kuti chirwere chipararire nenyika yose. Kuhurumende tongokumbirawo kuti kasike kupa varimi vemombe mishonga inorapa mafoot and mouth disease uyewo kuti vakurudzire varimi kusasabuda munzvimbo dzavo dzavanenge vachichengetera mombe dzavo kunyanya dzinenge dzabatwa nechirwere.
Dzimwewo kurudziro dzamungape kuvarimi pari zvino?
Kurudziro yandingape kuvarimi kunyanya varimi vemombe ndeyekuti vakasike kutsvaga mishonga inoita kuti foot and mouth disease icontroleke kunyanya kune nzvimbo dzinenge dzabatwa mombe idzodzo dzinenge dzichinzi dzine foot and mouth.
Mukuru wesangano rinomiririra varimi reZimbabwe Integrated Commercial Farmers Union, amai maiwepi jiti, vange vari parunhare vari kuHarare. Kurwisana pakati peRussia neUkraine kuri kuenderera mberi, Russia ichiti mauto eUkraine mazana mapfumbamwe anga asara achirwisa panzvimbo yeAzovstal Steel Plant akanda zvombo pasi. Asi Ukraine inoti mauto mazana maviri nemakumi matanhatu ndivo vakanda zvombo pasi. Izvi zvave kureva kuti Russia yakwanisa kutora dunhu reMariupol. Vanhu zviuru makumi maviri vanonzi vakafa mudunhu iri. Zvichakadaro, vamiririri veFinland neSweden vaendesa magwaro ekuti nyika idzi dzave kuda kuve nhengo dzegungano reNATO rine nyika dzekuEurope dzakawanda pamwe neAmerica. Izvi zviri kuitika kunyange Russia yambenge yarambira nyika idzi kuti kuita izvi kuzvisikira moto muziso. Hondo yekurwiswa kweRussia neUkraine yapa kuti zvinhu zvitadze kugadzikana munyika dzakawanda kusanganisira muZimbabwe iyo yagara ichitatarika munyaya dzezveupfumi. Mukuzeya nyaya iyi, Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Elliot Masoja vanodzidzisa paDevry University kuOhio muno muAmerica.
Hondo inoratidza kuti yava kufamba neimwe nzira iri kubata nyika dzakawanda dzinenge dzimwe dzacho dzaakuda kupinda mubatanidzwa weNATO. Zvekare tiri kuona mari dziri kuiswa kuhondo iyoyo nenyika dzakaita sanaAmerica kuti Ukraine inge ichizvivimba, inge ine zvombo zvakanyanya kuwanda. Saka tinoonawo kuti Russia uku yaakutaura kuti yaakuzoshandisa zvombo zvapamusorosoro zvavanenge vachizokanda mamissiles kana capital yeUkraine yakaita sana Kyiv. Saka iri kuenderera mberi hondo iyi zuro panapa. Guta reMariupol pasteel plant paapana mazana amasoja eUkraine vanenge vazokurirwa vakasarenda kuRussia. Asi guta iroro rinenge ratoparara zvachose, rari guta rinokosha chaizvo pakufambisa zvinhu zvichienda kunyika dzakasiyana siyana nokusvika muUkraine pamwe nokubuda muUkraine. Saka zvinhu zvinoafekta pasi rose izvozvo, kunyange kunyaya dzoupfumi, nokuti zvinhu zvaisibva kuUkraine kana zvimwe zvaisibva kunana Russia hazvichakwanisi kufamba kana kuti hazvichakwanisi kurimwa zvakaita sana gorosi namasanctions ari kupuhwa. Futi Russia ari kuafekta nyika dzakawanda pamwe chete neRussia yacho. Asi Russia iri kuramba ichingoenderera mberi pamunokuita nharo nomubatanidzwa weNATO nedzimwe nyika dziri kuda kujoina NATO dzakaita sana Finland sanana Sweden, vachivashishidzira kuti kana mukangopinda muNATO imomo munozvionera.
Tinoona kuti Zimbabwe iri kuchema-chemawo ichiti hondo iyi iri kuita kuti upfumi hwemunyika meZimbabwe hudzikire pasi.
Maonero andinoita ndokuti haisi hondo chete yokuUkraine inoita kuti upfumi hweZimbabwe hunge huchivhiringika. Upfumi hweZimbabwe hungange huchingovhiringwa zvishoma hazvo nezvokuUkraine, asi zvimwe zvizhinji zvinovhiringa upfumi hweZimbabwe zvirongwa zvinoiswa nehurumende muZimbabwe kuti vanongomuka vaakutoti with immediate effect ipapo ipapo kumabhengi haachakwanisi kukweretesa mari kumabhizinesi pasina kana kunge pambogadzirirwa namabhizinesi iwawo kuti zvirongwa izvozvo zvingaitika. Saka zvinoizita mabhizinesi avhare kana kudzinga vashandi. Zvekare zvinoafekta uremu hweZimbabwe dhora, sokuona kwatakaita kuti rakadonha chaizvo nezuro auction kwacho ikoko, black market kwacho ikoko kutodonha zvakanyanyisa.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Elliot Masocha vanodzidzisa paDevry University kuOhio muno muAmerica, vachitaura naMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7 vari kuOhio. Tombo tarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mapato emuAmerica makuru anoti Democratic Republic Party akaita sarudzo nezuro dzainge dzakatarisirwa nevakawanda kuona kuti vaimbova mutungamiri wenyika vaDonald Trump vachine rutsigiro rwakasimba here. VaTrump vane vamwe vaipinda musarudzo idzi vaivatsigira vakaita saDr. Mehmet Oz vanozikanwa nezvirongwa zvepaterevhizheni. Avo vakatungamira musarudzo dzesenata dzakaitwa mubato remaRepublicans kuPennsylvania. Anokunda achakwikwidzana navaJohn Fetterman vebato remaDemocrats munambudzi. Vari kutsigirwa navaTrump vakakunda kuNorth Carolina nekuPennsylvania musarudzo dzagavhuna. Asi vaMadison Cawthorn vekuNorth Carolina vakakundwa musarudzo dzeHouse of Representatives. KuIdaho amai Janice McGurchin vaitsigirwa navaTrump musarudzo dzagavhuna kuna vaBrad Little. Gwaro raburitswa nesangano rinorwira kodzero dzevanhu reHuman Rights Watch rinoratidza kuti vanhu vakawanda muBurkina Faso vasangana nedambudziko rokupondwa uye kubatwa chibharo nezvikwata zvevanopfurikidza mwero kana kuti Islamists. Kubva munandira kusvika kuna kubvumbi, vanhu mazana matanhatu vaurayiwa nevanopfurikidza mwero ava. Muri yechizvarwa cheZimbabwe chakashaya mutsaona yemumugwagwa mudunhu reTexas muno muAmerica, muzvare Melissa Mapa iri kuita munamato wekunyaradzana navo nhasi manheru kwakare kuTexas. Muzvare Mapa, avo vakashaya svondo rapera musi wa11, vakabonderwa nemotokari yavaityaira neimwe motokari yaive nemuchikairi aitiza mapurisa kuTexas. Muzvare mapa vange vakauya kuAmerica kubva kuSouth Dublin University of Texas. Mutauriri wemhuri Viz Ngomo vanoti kushaya kwamuzvare mapa kwakarwadza mhuri pamwe nezvizvarwa zveZimbabwe zvakawanda sezvo vaive musikana aizikanwa nenyaya dzechikoro. Muzvare mapa vakashaya vave nemakore makumi maviri nemanomwe ekuberekwa uye vari kutarisirwa kuradzikwa nemusi wechishanu kuEmerald Hill Memorial Park kwakare kuTexas. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitika muzvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika, Jonga Kandemiri weStudio 7 aita hurukuro navangomo kuti tinzwe zvizhinji.
Tinotenda hedu mukoma, zvaonekwa. Pari nhasi takaungana zvedu semhuri nevamwe vari kuno kuTexas kwatogara kwashaikira Melissa. Baba vari uno vanogara kuno nesu, baba vaMelissa, amai vanogara havo kwapari zvino kuDublin kuIreland. Vakasvikawo musi vakatevera pakashaya Melissa, saka mhuri yakaungana kuno, saka ndopatiri.
Saka urongwa hwakamira sei vaankomo?
Pari zvino takatarisira kuti vacharadzikwa musi wechishanu, musi weFriday makuseni, dzenzita kuma11 kuno kukuseni kuZimbabwe, dzenzitoita ndofunga kuma6 manheru eFriday. Vari kuchengetedzwa muguta rinonzi Kennedale muno muTexas. Tichaita church service kwedu kuSeventh Day Adventist Church inonzi Alpha International, iyo iri muArlington, Texas. Ndopachatangira kuseni kuma11 tichipedza ipapo tonomuviga kuKennedale.
Muzvare mapa vanga vakura zvakadii uye vanga vachiita mabasa api?
Melissa wanga ane makore 27, anga bva kutobva kutosvitsa 27. Vakaberekwa May 1 1995, vakashaya musi waMay 11 2022, saka vanga vasvitsa makore 27. Melissa anga kutoita chikoro chake, digiri rake rechitatu rinonzi Doctor of Occupational Therapy. Vanhu vanobatsira vanhu kana wakuwara, pamwe uri kuwakuwara uri kubasa, kubatsira kuti ukwanise kudzokera kubasa kana nachiremba wakuita treatment yako iye aizopinda achikubatsira kuti uchizokwanisa kudzokera kubasa kana kuchikoro kuti uite zvinhu zvako zvaunowanzoita mazuva ese. Saka munhu anga achitori muchikoro asi aitoshandawo zvake achidaro achienderera mberi.
Mungatsanangura kuti tsaona iyi yakaitika nemutoo upi?
Zvakaitika ndezvekuti Melissa aibva kubasa achienda ake kumba. Pakaitika tsaona, anga asarirwa kana nemaminutes 4 kuti asvike pamba. Saka anga asvika parobot rekupedzisira paanokona kuti achienda pamba pake. Akuona zvakadaro, uyu mukomana aitiza mapurisa ndopa akamurova. Patinoona vhidhiyo yacho yakatorwa nekamera yanga iri padashboard yemupurisa, tinoona kuti munhu uyu chekutanga robot ranga rakamitira red kuti afanirwe kupfuura. Melissa ndiyanga nemvumo yekupinda. Iyezve aifamba nemaspeeds akawanda, hatisati anyatsoziva kuti speed yacho inge yakamira sei. Asi kukasvika ipo paakarovera, hapana panoratidza kuti akatsika mabhureki kuti asarove munhu. Saka munhu aifamba achitiza mhosva dzake dzimwe dzaanga ainadzo nemapurisa, akazongotuma Melissa ipapa.
Mutauriri wemhuri yekwamapa vaVezi Ngomo vachitaura vari parunare vari kuTexas muno muAmerica naJonga Kandemiri weStudio 7. Muchirongwa chedu cheDiaspora Forum na8pm nhasi tiri kutarisa nyaya yekubvumidzwa kwezvizvarwa zveZimbabwe kuti zvibvumidzwe kutenga zvimwe zvinhu zvekudya mushure mekusamira zvakanaka kwaita zvinhu munyaya dzezveupfumi munyika. tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Iva inesu zvakare mangwana. Anokuoneka ine mufaro, ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC.
Soku isika ati